Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu zvita 16 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikonzi chematare choudzwa kuti chinyore zvakaitika pachakakundikana kupa mudzimai wemutungamiri wenyika Masamanisi. Vabereki voita muonero wakasiyana-siyana paurongwa hwekunyoresa vana vavo kuti vava nenzvimbo dzechikoro pachishandiswa internet. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanozvionera pamunosefodya kupesana kuri kuitika mubato ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikonzi chedare chinonzi chakadziviswa kupinda pamuzinda wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti chisvitse Masamanisi kuna amai Grace Mugabe avari kunetsana kumatare edzimhosva neimwe shoroma yekuDubai vaJamal Ahmed nenyaya yeringi yengoda inokosha madhora miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu. Ringi iyi yakatengwa kukambani yavaJamal inonzi Thatch Free Investments Private Limited. Amai Mugabe vakatenga ringi iyi asi vanonzi vakazorowa nhende shure vachiti havachaida. Pavakaramba ringi iyi vanonzi vakati vaida kuti mari yavakanga vabhadhara iiswe mubhanga ravo rekuDubai. Mushina bizimusi uyu anoti akaedza kuti aise mari iyi zvishoma nezvishoma asi amai Mugabe vakatsika madziro vachibva vatora dzimba dzake nhatu dziri kuAvondale neBorodero muHarare. VaJamal vakabva vakwidza nyaya yavo kumatare vachikwirira amai Mugabe, mwanakomana wavo Russell Goreraza uye mumwe musori anonzi Kennedy Fero. Asi chikonzi chinoti pachakaedza kunopa amai Mugabe mapepa ekumatare kuState House chakakundikana zvakapa mutongi wedare repamusoro vaClement Piri kuti vati chikonzi ichi chidzoke kudare nemusi wechitatu svondo rinouya chiine tsamba inotsanangura kuti zvii zvakaitika kuti chikundikane kupinda kuState House. Amai Mugabe kana magweta avo havana kuenda kudare iri kunyange mapepa akaendeswa kumatare zvechimbi-chimbi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaObeti Gutu.
Tiri kudhila nevanhu vanozvidza ivo ndo mutemo kana pachirungu anonzi vanoti they are a law unto themselves. Hakasiko kutanga chikonzi chedare kana kuti messenger of court kana deputy sheriff kana kuri high court achirambidzwa kuti aseze masummons kana angava writ of execution kana angava mapepa ape zvavo abva kumatare edzimhosva, nekuti kune vanhu vanenge vachizviti vari pamusoro pomutemo. Izvo zvinhu zvatinoshora, but ndo zvinongotaridza izvo kana tichiti nyika yedu haicharemekedzi rule of law. Zvaakunziwe kana une masimba epolitics iwo uri kutonga unenge wakuda rule by law not rule of law. Saka ini even my experience yangu segweta zvinhu zvandakasangana nazvo kakawanda. Ndinotova neimwe kesi yandakamboita makore mashomapfuura, chikonzi chakatotandaniswa chakatendekerwa futi kuti hatidi kuona pano nezvasamanisi zvako ibva pano, apo ndatachituma kuti tiende namasamanisi paZanu-FF headquarters. Ndichiri kurangarira gore racho, it was 1993. Saka chikonzi chakatouya chikatonyorawo yatinoti return of service pamutemo kuti aiwa ndaenda nemasamanisi musi wakati kuti nguva dzakati kuti asi ndarambidzwa kupinda ndatendekerwa pfuti kunzi kana uchida upenyu hwako chibva pano.
Saka kana nyaya dzamira kudai dzinogadziriswa sei pamutemo?
Izvi zvinonetsa Blessing, nokuti apa zvaangotaridza kuti pabepa zvinenge zvichinzi tine matare edzimhosva anoremekedzwa, asi muzviito tinoona kuti zvinenge zvisirizvo zvinoitika. Nokuti kana chikonzi chedare chaenda nemasamanisi chaenda nemapepa ekoti chinenge chakapfeka head ye court. In other words, chinenge chine masimba e court. Saka kana vamurambidza kupinda kudaro, zvoreva izvo kuti hatingashori chikonzi nokuti kana arambidzwa akada kupinda zveganyapo, akada kupinda zveforce, unourawa, unopfurwa nefuti. Saka pazvongotaridza kuti inyaya yekuti kana iwo African Union, zvinobva ku African Union kune Court of Justice, kana even Mosadiki macho, waonewo kuti vapindire munyaya dzakadai. Nokuti zvangoreva kuti kana munhu uchizviita iwe une masimba akawanda, uchizvitiwe ndo uri kutonga nyika, asi zvoreva kuti woita madiro ajojina, chiro kaita swereti, chiro kaita mhosva, hauchasungwi, hauchapuyi masamanisi. Zvatoreva kuti wapa musoro pomutemo, you are above the law. Ndo zvatinotaura kana tichiti pava nebreakdown ye law and order. Uyu mufananidzo unotaridza pachena kuti hapasina law and order muno munyika.
Vanga vari Gweta uye vari mutauriri weMDC TV Obet Gutu vachitaura na Blessing Zulu Studio 7 vari parunhare muHarare. Meya wedhorobha reHarare vaBernard Manyenyeni nhasi vashanyira zvipatara zvekanzuro yeHarare zvinosanganisira Beatrice Infectious Hospital neMabvuku Hospital, uko vapa varwere vari muzvipatara izvi zvipo zvezororo rekisimusi. VaManyenyeni vatengerawo vanhu vakwegura nevanoshaya zvipo vachishandisa mari kubva muhomwe yeHarare Mayor's Christmas Cheer Fund. VaManyenyeni ava vanga vachishanya nemudzimai wavo pamwe nevamwe vavanoshanda navo mukanzuru vakumbirwa nevashandi vemuzvipatara izvi kuti vavawedzere mari dzavanotambira uye kuti vavabhadharewo mari dzavo dzemwedzi yapfuura. Pave nemaonero akasiyana-siyana pamusoro pechirongwa chebazi rezvedzidzo yepasi chekuti vana vanofanirwa kuenda kufomu yekutanga vave kufanirwa kutsvaga nzvimbo yechikoro vachishandisa dande mutande kana kuti internet, kwete zvekufambira muzvikoro vachitsvaga nzvimbo. Vamwe vabereki pamwe nemasangano anomirira varayiridzi vari kushoropodza chirongwa cheElectronic Ministry Application Platform ichi kana kuti eMAP, icho chakaparurwa gore rino negurukota rezvedzidzo yepasi vaLazarus Dokora, vachiti hachina kushambadzwa zvakakwana. Vari kushoropodza chirongwa ichi vachitiwo chinosiya kunze vana vari kumaruwa kusina mukana wekushandisa dande mutande. Asi vari kutsigira chirongwa ichi vanoti chinorerutsa ndima kuvabereki nevana nekuti vanenge vasapedzi nguva nemari vachipinda muzvikoro vachitsvaga nzvimbo. Vanotsigira chirongwa ichi vanoti chimwe chinobatsirwa nechirongwa ichi ndechekuti chinovhara maburi ehuori unonzi wanga uchiitwa nezvimwe zvikoro kuti mwana awane nzvimbo yefomu 1. Chirongwa ichi chinopa mukana wekuti mwana atsvage nzvimbo kuzvikoro zvitatu zvaanoda. Pazvikoro zvitatu izvi chimwe chete ndo chinozomupindura chichimupa nzvimbo zvichienderana nekuti zvikoro zvacho zvinenge zvichitarisei kubva kumwana. Asi mazuva mashoma adarika zvinonzi dande mutande rekupinda muchirongwa ichi ranga risiri kuwanikwa, izvo zvinonzi zviri kupa dambudziko kune vana nevabereki vanga vasati vanyoresa kutsvaga nzvimbo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Democratic Teachers Union vaGeorge Mushipe, avanotiwo sangano ravo harina kupiwawo mukana wekuisawo pfungwa dzaro muurongwa uhu.
Acho pachayo yanga yakanaka nekuti pane kupomerwa mhosva kwakuchiitwa mumaschool zoom kuti kana mubereki achida nzvimbo yefomu 1 waimbotanga kuburitsa mari dzechoko muhomwe kukungonzwawo kwatinoita uku. Saka pfungwa yacho kana yange iri yekuda kukata nyaya yeuoriyo yange yakanaka, dambudziko nderiri manje rekuti chirongwa ichochi vanozviita vacho vakamhanya pasina yandingatinini consultation, because inyaya inobata nyika yese, inoda kuti vabereki ivo vanechikoro pachavo nevadzidzisi nemasangano avo vokonsultwa panyaya iyoyo isati taitwa implement. Kana kuti paifanira kutsvaga hapo kana kuti province 1 yaifanira kuita yatingati trial run pachirungu kutoona kuti zvinobuda here. Saka dambudziko rimwe riripo nderekuti kune dzimwe nzvimbo even muno muHarare matiri hazvirevi kuti vanhu vese vane access kuinternet. Sapaida awareness yakasimba chaicha kuti pazvinozonitsaa kuita zvakati munhu wese ane achizviziva ambenge asina access to internet yeotsvagawo kuona kuti internet ingaiwane papi. And more so, manzwiro atiri kuita ndekuti system yacho yanga iri so clogged it couldn't carry zvaidiwa nevanhu tatai so vanhu kuma province kwedu kuvatinosenza nawo musangano redu vanga vachiti hazvichinyatsofamba kwavari kwacho vandiudza izvozvo ndamboedza kuti ndibatane nevakuru vacho vezizibata ndakwanisa hangu kubudirira kundinyatsonzwa kuti ivo zviri official vari kuti kudii
pane zvimwe zvikoro zvakanga zvatowanisa vamwe vana nzvimbo vachingoshandisa zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 kana kuti maresults egrade 7 zvinozofamba sei nemanzwisisira amuri kuita kana pava kudiwa iyo iregistration
no izvozvo manje zvinoda ndanyatsozoita tsvagurudzo chaiita utomi zvakamira sei wozi patinotaura ichotaura zviri official saka you find kuti kana vanga vakabhadhara of course vana vatobhadhara nefees zvese nao kuti munhu andinga abhadhara fees pamwe atotenga uniform zvozvo ndingazodzokerwa kumashure rinova dambudziko zvakare kuvabereki
imiwo semasangano anomirira varayiridzi makapuwa here mukana wekuisawo pfungwa dzenyu muchirongwa icho chisati chaparurwa
ano kwete kana kune vamwe vakabvunzurudzwawo kwandiri kwete hakuna kusvika kana mubvunzo mumwe chete pamusoro pechiitiko ichochi so kurudziro yangu kune vanobata nezvinyaya ndiyo ndambotaurai kuti gore rinouya iri ngatitange tatanga kuona sistemu iyi inobuda here zvakanaka kana tingogutsikana tese vadzidzisi vabereki vana vechikoro vacho nayo hurumende yacho pachayo tose tagutsikana handione dambudziko chinongozoenda mberi zvacho chirongwa chacho
avanga vari vageorge mushipe vanove mutungamiri wezimbabwe democratic teachers union vari parunare muharare nestudio 7 makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909 am pa4930 kana pa13860 ne15460 kilohertz pashortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muganhu weNigeria neCameroon wavhurwa wose kekutanga mukati memakore matatu uyo mucherechedzo wakasimba wekubudirira kwehondo yekurwisa chikwata cheBoko Haram vakuru vakuru venyika mbiri idzi vakasangana svondo rapera vachiziva nyaya dzekugadzikana kwenyika dzavo vakuru ava vanoti tarisiro yekurwiswa neBoko Haram yadzikirawo kuburikidza nekushanda pamwe kwavari kuita mukurwisa chikwata chechiIslam ichi kuburiswa kwevagari muguta reAleppo kuSyria kwambomiswa izvo zvasiya zviuru zvevanhu zvakavharirwa kuputika kwezvombo kwanzwikwa nhasi pedyo nedzimotokari dziri kutakura vanhu vachibuda muguta iri masangano enhau yehurumende anoti vapanduki vatyora chibvumirano chekumbomisa kurwisana nehurumende ichi hazvisati zvave pachena kuti kuburiswa kwevanhu vakavharirwa muguta iri kuchaenderera mberi zvariini mutungamiri weamerica vabarack obama vanoti united states ichatorera matanho russia kana imwe hurumende zvayo yekunze inoedza kupindira musarudzo dzemuamerica vachitaura nenhepfenyuro yenational public radio kumuzinda wewhite house vaobama vati zvakaitwa nerussia zvinoda kuti united states iitewo chimwe chinhu makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tichitepfenyura tiri muwashington dc nezuro zviita 15 makore makumi matatu nemanomwe apfuura ndiro zuva rakapera nhaurirano dzakaunza chibvumirano chelongest house agreement icho chakazinyuriranwa pasi musi wa21 zvita 1979 chibvumirano chelongest house agreement chakanyuriranwa pasi mulondon nyika dzepasi rose dzichitsigira nhaurirano dzakaitirwa mubritain mushure mekudeuka kweropa rakawanda muhondo yechimurenga Chibvumirano ichi ndicho chakamisa hondo yerusununguko chikavhura nzira yekuti Zimbabwe ive nyika inozvitonga pasina rusarura. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nhoroondo inotevera.
Chibvumirano cheLancaster House chakauya mushure mezvimwe zvibvumirano nemimwe misangano yaive yamboedzwa kuitwa nenyika dzakasiyana-siyana yakadai seGeneva Conference neLusaka Conference senzira yekunza runyararo muZimbabwe iyo yaizikanwa panguva iyi ichinzi Rhodesia. Vamwe vanoti matambudziko akawanda ari munyika pari zvino anobva muchibvumirano cheLancaster House Agreement ichi. Asi vamwe vanoti matambudziko aya aripo nekuda kwekutadza kutungamira nyika kuri kuitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nehurumende yavo yeZANU-PF. Mumwe weavo vane maonero aya ndivaDumiso Dabengwa avo vanove mutungamiri webato reZapu yakamutsurudzwa mugore ra2008. VaDabengwa avo vaive mutungamiri wevarwi veZipra ndemumwe vevatungamiri webato reZapu yaitungamirwa nemushakabvu vaJoshua Nkomo vaive ikoko kuLancaster House. VaDabengwa anoti chibvumirano ichi chakapa hwaro hwakanaka hwenyika yeZimbabwe uye matambudziko akazotevera imhosva yekutadza kufunga zviri mberi kwavaMugabe nebato ravo reZANU-PF.
Imperfect though it was, but it gave us the right to determine our destiny. We could have immediately set up a new team to start working on a new constitution and say, this Lancaster House constitution is imperfect.
Chinganzi chaive chisina zvacho kunaka zvizere chibvumirano ichi. Asi chakatipa mukana wekuve nemasimba ekuzvitonga, uye taigona kushandisa mukana uyu kuti tive nechikwata chevanhu vaizogadziridza bumbiro remitemo itsva. Pobviswa Lancaster House Constitution. Bumbiro remitemo ratave naro iko zvino raigona kuve rakachaitwa panguva iyoyo, asi hurumende yaifanirwa kuzoremekedza chibvumirano chaivepo panyaya yekugovewa kweivhu. Kugadzirisa bumbiro remitemo reLancaster House kamwe chete zvaigoneka, uye zvaive nani pane kugadzirisa bumbiro kakawanda wanda sezvakaita nehurumende makore ese aya.
Mumwe wevanhu vachiri kutondera zvakaitika nguva iyi ndiretired Colonel Patron Kuchweka Yanketa, mukuru wezvesarudzo mubato reZapu uye vaivewo nhengo yeZipra. Vanketa vanoti ivo nemamwe mauto eZipra akawanda vakarwadziwa zvikuru nenyaya yekuti vatungamiri vavo vakabvuma kutambira chibvumirano cheLancaster House, icho vanoti chakasiya vamwe vaine masimba akawanda uye chakasimudzirawo vamwe vanhu vaive vasina kukosha munhoroondo yehondo yerusununguko.
The Patriotic Front, Zapu and ZANU, vavechikwanisa kutora nyika yerusina conference. Tikatorwa tikaenda kuLancaster House. Tikainzana nana Chirau, nana Mzorewa, nana Chikerema, nana Smith. Isusu yetu ntoko situation, tataka wena nyika yekutanga. We should have had more say Isusu, say Patriotic Front, pamatoksi wao, than them. But they were being protected. Pese kune compromise zvinonetsa. Kwakune masisi evanhu vachena, 20, kuti vakapirwe chii masisi wao. Amen. That is not deserve. Because Wondo, it was about one verse wakainza. So why now giving other people 26 free of charge?
Mtezeri wemutungamiri wesangano reCenter for Community Engagement riri muBulawayo vaBatler Tambo vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira ega, vanoti sezvimwe zvibvumirano zvinoitwa mushure mehondo, chibvumirano cheLancaster House hachaigona kufadza mativi ose kana vanhu vose vaive nechekuita nenyaya iyi. Vanoti zvisinei nemafungiro ekuti vamwe vanhu vaisafanirwa kukosheswa munhaurirano dzakaitwa pamberi pechibvumirano cheLancaster House, vaitungamira nhaurirano idzi vakagona chose pakuedza kuunza munhu wese aive nechekuita nenhaurirano idzi.
Pachibvumirano ichi zvizhinji zvakanyukwa pasi zvasina kufadza vanhu, zvikurusa nyaya yekuti mapurazi anga asingakwanisi kutogwa, asi vanhu vaifanira kuti vavaite ekutenga mapurazi aya vanhu vatema kwamakore 10 ekutanga. Izvozvo ndonhondo zvimwe zvaidzorera nyika yeZimbabwe kumashure. Kasi chachakanakira chibvumirano ichi changa chiri nyaya yekuti Britain yanga yabvuma iyo kuti ichaunza mari yekutenga mapurazi aya. Britain ibva yaunza mari ingaita 43 million British pounds akakwanisa kutenga mamwe emapurazi aya kukagariswa patsva vanhu.
Kunyange havo vachibvuma kuti chibvumirano cheLancaster House chaive nezvimwe zvinhu zvaive zvisina kunakira nyika, vatambo vanoti zvinhu izvi zvaigona kugadziriswa nekuvandudza bumbiro remitemo nenzira yakanaka. Vatambo vanoti chikonzero chikuru chakapinza nyika mumatambudziko airi inyaya yehuori hwakaramba huchirerwa kubvira nyika ichangowana kuzvitonga kuzere uye nyaya yekusave neutungamiri hwakanaka hunokoshesa zvido zvevanhu. Musangano uyu waisanganisira vemapato airwira rusununguko ari kunze kwenyika anoti ZAPU yaitungamirwa namushaka bva Joshua Nkomo, ZANU yaitungamirwa nava Robert Mugabe pamwe nevamwe vatema vave mune zvematongerwo enyika vari munyika vanosanganisira Bishop Abel Muzorewa veUANC, vandavaningi Stole pamwe chete nevaimbo vemutungamiri weRhodesia vaIan Douglas Smith. Vachitaura vakamirira Patriotic Front vaNkomo vakati iwo navamugabe nemapato avo vaida kuziva kuti zvinhu zvichange zvakamira sei munguva yegadziriro yesarudzo. Vakatiwo yaive shuviro yemapato avo kuti rusarura rupere zvachose muZimbabwe itsva uye kuti munhu wese achengetedzwe nekodzero dzake. VaNkomo vakabuda pachena kuti bumbiro richaumbwa rinofanirwa kuchengetedza kodzero dzemunhu wese munyika musati maitwa sarudzo. Ukuva vamuzorewa vachimirira vamwe vavo vakatiwo bumbiro idzva rinofanirwa kuona kuti harizoshandiswe nenzira isina kunaka inodzorera nyika kumashure. Musangano uyu wakapera uchivharwa naLord Carrington musi wa15 zvita, vanhu ndokubva vambozorora vomirira chibvumirano chakazosainwa musi wa21 zvita 1979. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuSweden parizvino muzvare Tatelicious Karigambe vanoti vakazvarwa vari munhurume asi parizvino vave kurarama semudzimai mushure mekuzvichinja. Muzvare Karigambe vanoti parizvino vakatororwa uye vane mwana. Teererai chirongwa chedu cheWomen's Forum mangwana, icho chinokokerwa naMarvelous Muhlanganya uye kuti munzwe nezvenyaya iyi.
Pane zvinhu zvakawanda zvachinja makore makumi matatu nemashanu apfuura kubva zvatanga kuzivikanwa nezvechirwere cheHIV AIDS. Vanhu vasati vaziva nezvechirwere ichi zvaitoreva kuti anenge achitapurirwa ainge munhu akatongerwa rufu uye kazhinji munhu aifa pangopera gore chete. Asi makore ano chikamu chepakati chevanhu mamiriyoni makumi matatu nemanomwe vanorarama neutachiwana uhu vari kuwana mishonga yekuvarapa vachikwanisa kurarama upenyu hunongoraramawo nevamwe vasina chirwere. Kuburikidza nehomwe yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFA chehurumende yeAmerica, vanhu vakawanda vari kuwana rubatsiro rwemishonga. Vanoona nezvechirongwa chePEPFA kana kuti US Global AIDS Coordinator Ambassador Deborah L. Burks vanoti munyika dzakawanda dzemuAfrica chirwere ichi chave kuita zviri nani kwazvo kudarika kare. America inoti zvinokwanisika kuti pazvarwe vana vasina chirwere ichi. Kuburikidza nezvirongwa zvakawanda zviri kuitwa, sangano reUNAIDS rinoti huwandu hwevana vakatapurirwa chirwere ichi pakusununguka kwaana amai wadzikira nezvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kubva muna 2010 kusvika muna 2015. Huwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi wadzikawo kubva pamamiriyoni maviri kusvika pamiriyoni imwe chete. Asi chiri kusuwisa inyaya yekuti madzimai echidiki kunyika dzemuAfrica ari kutapurirwa chirwere ichi. UNAIDS inoti munhu mumwe pavashanu vakatapurirwa chirwere ichi vasikana vari pakati pemakore ari pakati pegumi nemashanu nemakumi maviri nemana. Hurumende yeAmerica inoti kuburikidza nehomwe yePEPFA ichashanda zvakasimba munyika gumi dzemuAfrica kuti ideredze uwandu hwevasikana vari kutapurirwa chirwere ichi. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekurwisa chirwere cheHIV AIDS. Maverengerwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezano PF Robert Mugabe nasi vazvonera pamhino sefodya kurwisana kuri kuitika mubato ravo apo zvikwata zviviri zviri kurwisana zvanga zvichitsvinyirana pamberi pavo. Gantiri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Zvikwata zviri kurwisana zvelacoste neG40 zvatanga kuimba nziyo dzine zvirevo uye zvichisvotesana apo mutungamiri wenyika vange vave kudanwa kuti vaende pamberi kuzotaura mashoko avo ekuvhura musangano.
Iye zvino taakukumbira veMidlands Province kuti vaonekwe naPresident. Vamugabe hoye! Vamugabe hoye! Pamberi ravamugabe!
Chipo ichi chaimbwa nematunhu emasvingo neMidlands vachiti kumaguma kune nyaya uye vamugabe vanofa pamusoro pemvura havanyuri. Chimbo ichi chinoreva zvinoenderana nemumwe mutevedzeri wevatungamiri venyika vaEmerson Mnangagwa avo vanonzi vanotsigirwa nechikata cheTeam Lacoste. Vamunangagwa vanozikamwa nerekuti ngwena inogara mumvura zvichireva kuti hainyudzi vamugabe vave kusvika kumagumo kuitira kuti vazotongawo. Ukowo matunhu eHarare neMashonaland vange vachiimbawo kuti vanofamba naGushungu vachiratidza rutsigiro kune madzimai vamugabe amai Grace Mugabe avo vanonzi vanotsigirwa neG40. Izvi zvapa kuti vamugabe vabvume kuti pane vamwe vasadi kuti varambe vachitungamire ZANU-PF apo vavhura musangano uyu zviri pamutemo.
Vamwe tumwe vaito kuti vamugabe achishavada. Ko zvino zvausisavadi unoti zviitwe sei iwe pachako. Vamwe vazhinji mupati vachiti tinovada. Hanzi ngavanzwe zvandiri kutaura. Ngavanzwe zvatiri kutaura. It doesn't matter kuti uri ani. When you are a former detainee or a veteran or a member with long standing in the party, you should always know how things are done. So action was taken against some, sadly enough, including some we were outside with.
Dzimwe nhengo dzeZANU-PF dzataura neStudio 7 parutivi rwemusangano uyu dzati mashoko avamugabe aratidza kuti vave kuziva kuti mubato ravo vamwe vava kuda kuti vachisiya chigaro cheutongi. Asi vamugabe vati ivo vachiripo hapana kwavanoenda. Vashoropodza vechimwe chikwata chinoda kuzovatsiva vachiti chine mhosva yekushaya rukudzo nekusateerera.
Have we shown enough peace in ZANU-PF? Have we shown enough unity in ZANU-PF? I say on this one that there has been creeping into our party a new culture of indiscipline. A new culture of indiscipline. Vamwe vadikwa vanoda kufunga vanofunga kuti mupati vanokwanisa kuita zvavanoda. A culture of disrespect. Havana rukudzo, and there is even contempt and arrogance. Kuzvikudza, kuvaira, hamene chinoita kuti vadaro chi. When a member of the party, and we think that when you join the party, you are mature enough. Whether you join at 18, 20, 21, you're mature enough to know that there are rules to be obeyed, there are ways.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zilichumi la sithupha ngompalakazi 2016 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe uvula ukusemthethweni umhlangano webandla lakhe lezanu PF. Izakhamizi zemabvuku zamukela ngenjabulo ukuthuthukiswa kwekliniki yazo ukuba isibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Izakhamizi zemavuku eHarare sezamukele ngenjabulo ukuthuthukiswa kwekliniki kamansipala kulomango yaba yisibhedlela. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lomculo lekhwaya kamansipala lihaya umeya wedolobha leHarare kungoma ebincoma umsebenzi wakhe wokuthuthukisa idolobha ngesikhathi isimo kwezomnotho singesihle elizweni. Umeya Manyenyeni uthetheleli thuba lohambo lwakhe lolu encediswa ngumkakhe unkosikazi Fran Manyenyeni ukunikeza izipho zekhisimusi kuzigulane ebezikulezi zibhedlela ezimbili.
Bekusinika ukuthi ngale sibe baningi abantu sibuthane nxa sidindisa injalo indawo le kade incane. So kwakade isindawo le kayisekho ncane masibeletha bekusithathele erumini eyi-1 ukuthi umbhede beyingeke kumelelana njalo irumi besimelela sibaningi. Kwakade sesikwanisa ukuthi nxa umuntu uzobeletha uyakwanisa ukuthi ufike sokule waiting room sokule ama-rooms amatsha avuliwe amaningi. So mna ngijabulile kakhulu ngalesi sibhedlela basivulele bona.
Unkosikazi Sipho Manyawu wemzini we-Old Tafara ngomunye wabatshengise ukujabula ukuba iqheliswe yaba yisibhedlela iklinika yemavuku.
Sicela ukuthi nga kuye le security right ngokuthi lokutshontshwa kwabantwana kusekutholakala. Ya bebetshontshwa ngokukhona omunye umuntu uyakwanisa ukuthi ebuye eqwambela indoda ukuthi uzithele yini engazithwalanga. Wena uma ubeletha ngendawo ukuthi imibheda afike kuyixokozela, imibheda yabe imlutshwane. So yena ubekwanisa ukuthi efike la emembhedeni yakho wena ngesikhathi uphuma musiyageza umsenzana ekutshontshela umntwana. Uma uma ufika ufica ukuthi umntwana akasekho.
Ekhuthaza ukuba kudingwe indlela zokulondoloza insane zingazizantshontshwa lapha esibhedlela. Esuka emavuku uManyenyeni nonkosikazi wakhe balubhekise esitolo sakoK esikumgwaqo First Street eHarare lapho athenge impahla yokunikeza abampofu abahlala emizini egcinwa asebeluphele lentandane eHarare. Impahla le ithengwe kusetshenziswa imali yesikhwama se-Mayor's Christmas Cheer Fund. Baqhubeke belibasuzulu abekhwaya kamansipala behaya ingoma ebezimumethe imibiko yokubaqinisa abagulayo laba ngesikhathi umeya lequla lakhe bebhoda bebonana lezigulane kuhambo lwabo lokuya ezibhedlela ezibalisa ese-Beatrice Infectious Hospitals esisemzini wembare lesemavuku. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Sokulokwesabela ukuthi ukulobisa amagama abantwana besikolo abaya kuzifundo zika Form 1 kuza kuba nzima kulandela ukusiwa emthethwandaba kukamphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary. Umnumzana Lazarus Dokora yinkampani ethi wasebenzisa ubungcitshe bayo bobulembu be-internet obuthiwa yi-Electronic Ministry Application Platform ingamphanga imvumo. Udokora wazisa ngenyanga edluleyo ukuthi ukulobisa amagama abantwana abaya kuform 1 akusoze kwenziwe ezikolo kodwa kuza kwenziwa ebulenjini kuphela. Kodwa inkampani yePurple Divine Technology ithi udokora engekela ukumisa uhlelo lolo uzamela athathelwe amanyathelo ngomthethwandaba. Abazali abaningi bathi bayehluleka ukulobisa abantwababo okuthiwa inkampani yePurple Divine kubangelwa ikuthi udokora kaphiwanga imvumo yokusebenzisa ubungcithi lobu okusemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Lokhu uwenze esithi yena kwenza umsebenzi ube lula njalo kwenza ukuthi ke kuhlolisiswe kakuhle ukuthi abafundi laba bathole izindawo njalo banikwa amathuba alinganayo. Kodwa ke esikunazelelayo ukuthi ke akusasebenzi ngendlela okufanele ukuthi usebenze ngayo ngoba siyakunanzelela ukuthi ke uminister azange abuze sisahlolisise ukuthi abantu bakuthakazelela njani njalo bakwamukela njani lokho. Njalo kukanti ke futhi kakula kwezinye indawo siyananzelela ukuthi kakula internet indawo ezinjengezemaphandleni ngakho kuba nzima ukuthi abantu bayenelise ukuthi bathole ukuthi ba-register kumbe babhalise ngendlela afuna ngayo. Lokhu njalo sokubangele futhi ukuthi abanye abafundi banganelisi ukuthi babhalise lapha ngoba kungela izinto zokubhalisa kakhulu abasemaphandleni. Futhi ke siyananzelela ukuthi uhlelo lolu minister olwenze engazange abuzisise kuhle. Yikho ke sokube nokuthi ke kunkubele lokusikiza ukuthi mhlawumbe ingxelo uzamisa uhlelo lolu ngoba kaluba hambi kuhle abantu bonke.
Kodwa sikhuluma nje baningi okunganani asebebhalisile ngokuzwa kwakho?
Abantu asebebhalisile wathi sike bakhangelele ukuthi bangabe beyihlanganise siyi-12,000. Yawukhangelela ukuthi bathole izindawo kuma-boarding schools. Kukanti ama-boarding schools wona kumele ukuthi-ke athole anike izindawo abafundi abangaba isilinganiso se-20,000. Okutho ukuthi basasela abantu abangakabhalisi. Njalo iningi lakhona ngabasezikolo ezisemaphandleni ngoba siyakwazi ukuthi kunenhlupho eziningi ezibhekane lezikolo ezisemaphandleni okunjengokuswelakala kwe-intanethi, ukuswelakala kwamagetsi nazo zonke izinto ezinjalo zokuba babenelise ukuthi babhadale. Kukanti njalo nje le mbiko iyaphuza ukuthi ifike emaphandleni ngendlela zokuthi ke even ama cellphones lawo awasebenzi ngendlela eqondileyo kwasiyo zonke indawo ezibamba i-network.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe obekhuluma ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7. Kuhlelo lwe-Live Talk namhlanje sikhuluma ngodaba lwesivumelwano se-Lancaster House Agreement. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yele Japan uShinzo Abe ugqibe umhlangano wakhe lomongameli Vladimir Putin wele Russia lapho abaphethe khona indaba ezithile ezinye zazo okuyingxabano eyaqalisela empini yesibili yomhlaba. Elibhilitanisi elivumelene ukuqala kohlelo lokuthi odokotela benelise ukulungiselela owesifazana ukuthi azithwale kusetshenziswa abesilisa ababili lisiba lilizwe lakuqala ukuba lohlelo olunje. Umsakazo wenu umsakazo we Studio 7 olethulela indaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC.
Kungxoxo ayenzela lomsakazo umnumzana Gilmorty ongumunye wabaqondisa le iFashion Festival uchasisa kabanzi ngokuzokwenza akala.
Fashion festival yenzakala during iVumba International Festival. So that started nje for about 8 years iVumba belokhu senza festival kulabantu abagidayo, kulabantu abaculayo, kulabantu abayenza theater. So thina kule opportunity lapho ukuthi ama local designers bethu be penetrate market ye fashion lapha eAfrica yonke nje.
Uqhubeke njalo echasisa ngokwabenza baba lomcabango wokusungula lomkhosi njalo bewenzela edolobheni lakoBulawayo.
iBulawayo nje njengendawo, indawo nje ephakemeyo in terms of ama creativity. Akula muntu nje creative omanje ongakutshela ukuthi hayi inspiration yami nje iphuma esihlahleni kumbe iphuma emanzini. Abantu abaningi abacreative lapha eZimbabwe iningi labo bale background encane nje iphuma koBulawayo. So sathi uyabona koBulawayo indawo ephakemeyo in terms of creativity. Asihambeni koBulawayo so celebrate nje abantu abakoBulawayo, abantu abayenza into ezijejeneyo because koBulawayo kulabantu abanjengabo Albert Nyathi baphuma lapha, kulabo Nkululeko Ncube ophuma lapha, uSanelisa Mpofu nabantu abaningi ningi oPhathisa Nyathi abaphuma lapha. But mina sibona ukuthi hayi kasihambeni koBulawayo, lapha into esiphuma khona kasiyenzeleni khona phana.
Umamthulaye ugcizelela umbono kathi echasisa la ngesimo se-Fashion Festival le.
Yazi kuyathabisa kakhulu ukubana yazi iBulawayo iyaphumelela kakhulu endabeni zase-fashion.
Uthi Uphinde waphatha la ngamathuba azotholwa ngabasachathulayo kundaba zokulungiswa lokuthungwa kwezigqoko ukuze labo bathuthuke bafinyelele ukuzobukisa owabo umsebenzi emikhosini enjengale iFashion Festival kwela kusasa.
Ingcishi eziningi not just eziphuma koBulawayo but eziphuma kwezinye indawo eZimbabwe. But iningi labo ngabaphuma koBulawayo futhi nabantu abanjengabonkanye zethu Malunga. USaneliso Mpofu ngimqambile njalo kulo Nkululeko Ncube kulo Sidumiso Tshuma kula bantwana beBulawayo Polytechnic because iBulawayo Polytechnic le department ye fashion. So labo sabanikeza ithuba lokuthi antothi sesikolweni ngihambe esikoleni for iminyaka emithathu befunda ifashion. Nansi ke ithuba lokuthi lani litshengisa ukuthi lalifunda nezikolweni. So silabantu laba abaphuma eHarare kula abanye abaphuma eVictoria Falls kulo omunye umama laye oza ophuma eRwanda. Ushokhetha Mozambique Fashion Week nje izivikelele izobelela la uzabuya yi-guest designer nje ezabizoshokhetha
abafisa ukuthola ulwazi olujulileyo mayelana lale iFashion Festival bangaluthola enkundleni bulenjini yokuzilibazisa e-Facebook page phansi kwegama le-Hanner Management Agency. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC. Ngingu-Mike Hobe.
Siyabonga Jaheli Dala. UMike Hobe ube khuluma ngendaba ze-fashion show umkhosi oza kwenzelwa koBulawayo kusasa.
Omunye wabalwa impi yenkululeko owaphatheka kunkulumo ze-Lancaster House eNgilandi, umkhokheli wezaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa uthi isivumelwano lesi senziwa ngoba owayeyinhloko kahulumende eNgilandi ngaleso sikhathi uMargaret Thatcher eze emhlanganweni weCommonwealth eZambia watshengiswa ngowayengumongameli weZambia uKenneth Kaunda ukuba umumo eRhodesia wawungamanga kuhle ngoba ibutho leZipra lase lihanqe eleRhodesia.
Inkulumo zeLancaster House zaba khona ngemva kokubana uThatcher efikile eZambia ezowathenda iCommonwealth Conference eyayikhona. Uthe esefikile wazotshengiswa ngumongameli uKaunda ukuthi umumo eRhodesia kawumanga kuhle. Wamtshengisa ukuthi iRhodesia isikhanqiwe ngamabutho aweZipra ayesebuthene eZambezi elindele ukungena ahlase ngobunengi babo.
Udabengwa uthi ngempela ngompandula uThatcher wawubiza umhlangano kwanxuswa abezaphu abezanu u-Ian Smith lo-Abel Mzorewa okwakhokhelela ekulotshweni kwesivumelwano se-Lancaster House Agreement.
Bathe bekhangela-ke uThatcher bathi indaba yeRhodesia ngayingakhulunywa kukhonferensi yona leyo eyayikhona eLusaka. Yena usezabiza ikhonferensi umnyaka ungapheli. Lakhathesi ngoSeptemba wayibiza iLancaster House Conference. Sanxuswa abezanu labezaphu kwazonxuswa oSmith ngapha labomzorewa bonke ababekhona ku-internal government yayisikhona.
Ethi ngesikhathi kusenziwa inkulumo kunengi okwakungavumelwana ngakho okwakukhokhela kuludaba lomhlabathi abamhlophe bagcina bethi kungangcono kubekwe eceleni bazayakhangela ngemva kweminyaka elithumi ngaphansi kwesivumelwano se-willing buyer willing seller.
ILancaster House yaba lobunzima endaweni ezimbili. Okokuqala kusigaba sezepolitiki kwaba khona ukuphikisana ngokugaba umhlaba distribution of land. Bacina ama bridges sethe njengobana singavumelani ngokuthi into yeland iphathwe njani. Cela ukuthi siyibeke eceleni leyo into yeland. Lizayikhangela lina banikazi belizwe selithethe ilizwe ngemva kweminyaka engu-10. Okwakhathesi sizasebenza on a willing seller, willing buyer basis. Lawo makhiwa afuna ukuthi ngisa amaplazabo uhulumende athenge lathi sizaqoqa izimali zokuthi sincedisane lohulumende ekuthengeni lo mhlaba.
Uchaze ukuba udaba olwabadanisa ngemva kweLancaster House Agreement ludaba lokuba lunwabu kwebandla lezanu sekuyiwa ekhethweni njalo izaphu yayingakulindele.
Sesingenile ekhaya kwaba lokhetho sibuye siyi-Patriotic Front kodwa kutheswa kubuya ekhethweni abezanu beqa bathi thina siyakuma siyizanu ikhuba sibe sithi bona bakuma beyizanu Patriotic Front. Unkomo laye wasesithi uma sebetsho njalo akulanto esingayenza ukuthi sibafose ukuthi babe khona ku Patriotic Front. Thina ke lathi kungcono sime si Patriotic Front zapho. Yikho okwasidanisayo ukuthi amadoda sisebenze sonke sikhuluma ngento yokuhlanganisa inhlanganiso zethu lamabutho ethu kusukela sixoxa umnyaka wonke kusukela ngo 78 kuze kuyefika ku 79. Sesivumelene izinto eziningi.
Wengeze ethi ngemva kweminyaka elithumi yikho okwafika umthetho weLand Acquisition Act lo owawuguqulwa kaneyinengi okwabangelwa ukuxabana labamhlophe uhulumende wacina ethathela amakhiwa amapulazi ngenkani kwaba lobuchapha.
Land Acquisition Act ithe isifakwa layo yatshintshwa kaningi nengi amakhiwa belokhu beyiphikisa ukuthi imithetho yakhona kayiqondanga kwaze kwagcinwa sokutshintshwa yona iconstitution isisipha uhulumende amandla okuthi athathe amapulazi amakhiwa ngenkani laba abangafuniyo.
Udabengwa uthi umthetho weLancaster House Agreement wawuqondile kodwa uhulumende wabalichapha kwaba lobudlwangu dlwangu amanye amakhiwa abulawa abanye ababhadalwanga imali bathathelwa amaplazi mahlayana.
Yikho phela okuhluphayo ukuthi sokwenziwe konke lokho sokukhanya njalo sokulobugovu njengoba uchilo umongameli yena ngokwakhe uselamaplazi amane kodwa kwakuthiwe umuntu wonke kumele abe leplazi lo hayi yena yedwa lamanye ama ministers amanengi labanye abantu njalo abakhulu abanengi balamaplazi asesedlula i1 sisephula umthetho esasufakela amakhiwa thina sesithi akumelanga ukuthi thina sigatshelwe ukuthi sibe leplazi lodwa kuphela.
Omunye njalo owaphatheka kuLancaster House Agreement emele izaphu ngaphansi kohlangothi lwezomnotho umnumzana Romanyati uthi ezomnotho zathatha isikhathi zisemandleni abamhlophe kwacina kudalwa ugatsha olubona ngokuhlomisa abensundu ngezomnotho.
Into nje engani yaba ilunganga kuhle kwakuyi into yomhlaba kodwa hayi into yayintshintsheka leyo ngoba mina ngizakhangela ubana kakhulu ukuthi njengobana sase siyitholile ilungelo leli ngoba singakatholi ilungelo lelo kwakunzima ukuthi abantu abansundu baparticipate or bangene kwi-economy kwezomnotho kuwo wonke amasiko kwakunzima.
Ethi uhulumende kaSmith wayesilela kwezemali yakwamanye amazwe njalo lokho kuludubo olubhekane lelizwe manje kodwa okuqakathekileyo ukuthi ilizwe lilungise impahla ezizathengiswa kwamanye amazwe ukuze libe lemali.
Enye into eyayikhona ikubana sathi kuyameleke into le kuntshintshwe istructure se-economy le yeZimbabwe ngoba i-economy yeZimbabwe yayile problem eyodwa esayithola kuSmith yayikokuphela isilela i-foreign currency. Ngabona lakhathesi sesingene kulolu dubo futhi sathi na ubana kubele intshintshwe i-structure yakhona sathi kuyamele kukhuliswa ama-manufacturing industries, that is industrialization, ukubana sikwazi uku-exporta i-manufactured goods.
Wengeze ethi ezomnotho weZimbabwe zaphanjaniswa ukuthi uhulumende wathatha imali yokuthuthukisa ilizwe wayathenga izikhali zokulwisana labantu abangahlomanga ngesikhathi segugurawundi.
Ithathe lelo nyawo lwama-social countries kathi ke hayi izaphu yayivele layo noma nje yayisympathetic yayivele ilama-plans ayo or ama-policies egugurawundi. Ezomnotho zema ngoba kwasuka ukuthi le mali kwakho infrastructure yayisifinansa ilo konke lokhu ukuthi kwakho izikolo kunika abantwana ama-bursaries ezikolo imali yazange ibe khona enough uba lokho ngoba kwasekufinanswa ilokhu uzayo.
Ngiyabona asihlalelani laphana maybe video yami.
Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Qhubani Moyo laye uvumelane lodabengwa ethi udaba lomhlabathi aluphathwanga kahle njalo uhulumende wakholisa wedlulisa amalawulo walibala ukuthi isikhathi sidliwa ngumangoye njalo ingxabano eyaba khona ngemva kwempi yikuthi wawungabanga lokuvumelana okuqinileyo kuLancaster House Agreement. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Siyabonga Ntombi ngokusethulela lolo daba lwe Lancaster House Agreement. It was a Friday, my darling. Was a Friday, Woza Friday namuhla sihamba logibela bemsola yena osethule idlalate lakhe lesihlanu eleqembu lakhe leForhlani Sounds. Ugibela bemsola yinsizwa engakhula layo kithi le esikhosini kwamangubo safunda sonke esikolo semangubo primary school. Igama lakhe lokuzalwa nguMishael Ndlovu kodwa elekhaya besimbiza ngonabu. Idlalate lakhe leli livutha okwesihoko njalo isihloko salo sithi igazi lami. Kona kwa kwenze njani aze ayilobe lingoma.
Khuluma ngabantwana engiye ngabathola ekuhambeni ngoba ngisekhona. Kanti ke kunomama engiyakhe nayo umuzi ekhaya. So laphana besengicela ixolo ngoba bekube nabantu abahambe bayokhuluma ngale ekhaya mina ngingakakhulumi. Ngingakakhulumisani nenkosikazi ngimbonise kahle ukuthi kukhona okukhona.
Idlalade leli lengoma eziyisikhombisa ezigoqela le ethi Mundilise. Zinala tate nele nkololo nele mea yaka yenge mada kwa sego tikala. Zinala tate nele nkololo nele mea yaka yenge mada kwa sego tikala. Zinala tate nele nkololo nele mea yaka yenge mada. Liphekwe ngobunono obukhulu lelidlalate njalo ubugabazi bukagibela bemsola abuthandabuzwa. Ezinye ingoma zigoqela ethi Mbava, obaba bethu, lodlozi lami. Umhlabeleli wethu la idlalate lakhe lakuqala ngo-2012 walethesa isihloko esithi Baba Mfundisi. Ngo-2013 walandela ngolendabinzima, amaphikankani ngo-2014, so pephelaphi ngo-2015, nanguke 2016 uthi yena ligazi lami. Ibuye izihaye kamnandi linsizwa.
Ngoba ngiyilela njalo ugibela bemthola udabule problem inkinga ziyadibelana inkinga phezwe yini. Yenjalo lenkunzi kampani akade belo beyikhiphela ngembazi nemkhonto bethi bayilimaza kanti bayinikeza amandla. Yaqhubekile kwikholi ngaphandle kwesifaya zaphosha ezikampani zazayilandela zayishona phakathi ensimini kamkhuluma kwazo. Yenjalo umzaxo zacilo akade belo bethiya bethintana ngawo bawuthatha bawulahla kodwa uzange ulahleke ngoba namanje sasekhona. Yiwo lwenu uzwayo seStudio 7. Amen.
Ebazaleni bakhe ugibela bemsola olombiko oqhakathekileyo.
Kwazo ngibote bazazi ngidumulise ibokutanga tate name tate mathapandlovu name maduli ngithi kwabayapho kathene babe watsha ndinoleka ngemali ngimandi zidileyike ndize ndibawanike isipho sakanaka malimegoa
ngitsho lakubalandeli
elokuqina kubalandeli ngithi nibe nokhisimiso omuhle ingoma zami uma ngabe niyazifuna ezikadikela bemsola ehamba neFortan Sound zitholakala tini kwamanje ngisegoli inamba yithi 078-3305-467. Bese kuba nesibili ukuthi 061-620-5665. Ngicela uxhaso, ngicela ukusapota okuhle ukuze nami ngiphumelele.
Uphuma ke enkundleni ngale ethi kwele. bagibela bemsola uvala ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ndilambele mwana mine hingo akanaka kwazo kololokwana wa matukanduna wa buda munanga mulale zvakanaka ndemitungamiri nkomo
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yezimbabwe.